Good evening, Zimbabwe. This is The Connection, your number one youth forum, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, May the 29th, 2018. I'm your host, Ntungamili Nkomo. Tonight, we are talking about the voter inspection exercise and the mop-up registration, which ended today. Let's get connected on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us live and direct on 001-202-619-2077. We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona. Of course, you should know by now that we are also streaming live on our website, www.voazimbabwe.com, voashona.com, as well as voandebele.com. The inspection of the voters' roll and the mop-up registration exercise came to a close today, with many people making a last-minute dash to registration and inspection centers across the country. Meanwhile, President Emmerson Mnangagwa has signed the Electoral Amendment Bill into law, according to a government gazette out today. This sets the stage for the proclamation of the election date by Mr. Mnangagwa any time from now. A few weeks ago, Mr. Mnangagwa promised to proclaim the election before the end of this month, and if he is to honor his word, then we should know in the next 2 days when the elections will be held. Lichonanjani Mtwagazi, Lichonanjani Zulu we Zimbabwe. Yikutibana njalo kuhlelo lwenu namhlanje, uhlelo lwabasakhulayo, uhlelo The Connection. Namhlanje ke sikhangela uhlelo lokubhalisela ukuvota obeluqhutshwa endaweni ezijiyeneyo zelizwe olugqitshwe namhlanje, kanye lohlelo lokuhlola amagama kuluhlu lwe-voters roll ukubana lilotshwe kakuhle na igama lakho, njalo iqondile yonke imininingwana, ngoba nxa ongasahambanga wayahlola kwasokutholakala ukuthi kukhona okungaqondanga ngelanga lokhetho, kawusoze uvunyelwe ukuvota. Emakhaya lenelisile yini ukuyabhalisa, njalo lihambile layahlola labona ukuthi into zintswempu, konke kuhamba kakuhle? Ndiyonyaya yatukukurukurane zwayo nasi muri yeZimbabwe, nyaya yekunyoresa kuvota, uyezve kuongorora gwaro rwevavoti kana kuti voters roll. Zvirongwa izvi zvasvika kwamvura yacheka makumbo nhasi, asi mubvunzo watinawo ndewekuti maenda here kunoongorora gwaro iri, uyezve vanga vasati vanyoresa magona kunyoresa here? Taona mifananidzo yanga ichibuda padandemutande reintaneti, zvikuru sei paTwitter, chiswa nemasangano akazvimirira oga akasiyana-siyana, anosanganisira Election Resource Center, pamwe chete nesangano ramuzvare Justina Mukoko, vachiburitsa mifananidzo yevanhu vachinyoresa nhasi. Kwanga kuine vanhu vakawanda. Muri Zimbabwe, musadaro veduwe, musamirira zuva rekupedzisira, haiwa, asi magona nekumhanya kwamaita kumhanyira kuma registration centers. Toda kunzwa kwamuri kuti magona here kuongorora gwaro iri, uyezve manyoresa here nhasi. mtungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa va saina mutemo weelectoral amendment bill wa mutemo wakakwana chaiyo wakadzama saka takumirira zuva resarudzo kuna vamunangagwa vakavimbisa masvondo mashomo apfuura kuti mwedzi uno usati wapera vachange vazivisa mhuri yezimbabwe kuti sarudzo dzichaitwa riini iko ke esesi kumelele manje ukuti sizweke ukuvana umongameli munangagwa uti ukhetho luza kwenziwa nini njengokuthembisa kwakhe. And joining me now is my first guest, a man who needs no introduction on this platform. That's Tinei Mukwewa, the director of the organization Abameli. Mr. Mukwewa, good evening and welcome.
Welcome. Thank you very much. And how are you?
We are doing well, Mr. Mukwewa, and we appreciate your presence. Let's dive in. We hear many people were making the last minute rush to registration centers and to inspection centers today. How was the situation where you are?
In Bulawayo, there were minute dashes where people were rushing to go and put the final nail in the coffin and inspecting for the first time, probably the TV, and checking their names. It's quite unfortunate that people had to wait last minute. But also, we need to be also cognizant that there were also other means in which you could check a name without having to go to the polling station or registration center. So it does not mean that physically, because a few people went and checked physically, but we do not have statistics of how many people were able to access that information via the SMS, how many people could also access by so using the various tools that were available.
And personally, how did you inspect your name?
I made the inspection right on the first day. Where the polling station is Baines Primary. And I made my inspection and checked my name and changed the polling station as I felt that I needed to change the polling station so that it could be hopefully during the election.
Vamukwewa runare rwenyu, ruku katakata. Nogona kuti famba-famba here kwamuri ipapo ti maybe tinganzwana na zviri nani.
Ameno kuti iko zvino ndako kunzwa iye makundinzwa zvakanaka here ndamira.
Zvanani chaizvo. Taona nhasi va mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vachisaina mutemo weelectoral amendment bill wa mutemo ya act. Izvinorevei izvi?
Izvi zvinoreva kuti mutemo pane zvimwe zvatawedzera pamutemo wanga uripo weelectoral act. Pane masangano akaita seElection Resource Center, Zimbabwe Election Support Network, anga achi lobha kana kuti kuadvocata kuti paiswe zvimwe zviwedzero paElectoral Act. Hurumende yakatora some of the things zvishoma ikawedzera. Asi pane zvakawanda zvichiri kudiwa kuti mutemo uyu uzadzikise bumbiro remutemo yatinoti constitution yedu.
Saka kana takutarisa zuva resarudzo muri kutarisira kuti vanangagwa vange vachizivisa nyika riini vange vachishambadzira riini zuva resarudzo
tikuona zvinenge mazuva akutevera anenge handidi kuti ndiprofite asi kuna na 4 June apa ndipo patinenge ndofunga tinganzwa presidential proclamation achiseta madates kuti election ringaita rini and after that setting of the dates pane nguva inokwana 60 days so zvine zvichireva kuti from 4 June toverengawo mazuva angasvika 60 days ndipo patinoita kupinda paelection
aha lapo khona mukwewa yebo uyachi kuti wena wahlola igama lakho walithola vakhona yini abahlolayo obaziyo bathola hayi into kazimanga kuhle balungisisa njalo bakhona yini ekade bengakabhalisi ukuvota ekade bengakabhaliseli ukuvota abenelise ukubhalisa kuhlandla lonele ligqitshwe lamhlanje nje
kuhlandla lele ligqitshwe namhlanje sike sabhoda emhlubulweni wasemandebeleni kusuka impopoma zasevitoli safika lasehwange siyehla sayafika kobulawayo sadlula saya egwanda emajawundeni sidlula sisiye ebed bridge indawo lezo besithola abanye abakade bengakarejisti bebekhuthazwa bekule nhlanganiso ade zifanana leZimbabwe Human Rights Association ade behamba bekhankasa beyenza esithi ngama road show leZimbabwe Election Support Network ERC layo ibikhona Hill Zimbabwe bebekhona phakathi ngezinye inhlanganiso lazo esihlangane lazo kade zikhuthaza zikhankasa ukuthi abantu bahambe bayohlola abaningi bebetholakala behamba bekhutshwa izihlobo lama esithi ngama-voting educators athethwa ama-VE asuka kunhlanganiso lethwa yiZimbabwe Electoral Commission iZEC so besithola abaningi behamba besiya register kulabo bekukhona abanye kade bethola izibongo ziyabe zibhanjanisiwe bebekorekthelwa abanye bebetshintsha indawo lapho abazavotela khona kusuke bekulendle kobulawayo abanye bebebuza ukuthi endaweni laphana kuthiwa ekusileni isibhedlela lesi esidedikethe kubaba uJoshua Mqabuko kule tende ade likhona abaningi bebetshelwa ukuthi abasoze bakwanise ukuvotela khonapho kodwa abezekhi bebebachasisela ukuthi kuzabe kule tende so iprocess le inceda abaningi ukuthi bazi ukuthi bona bazavotela ngapi lokubakhonfemela izibongo lokukhangela ukuthi ubhaliwe yini lamabizo abhalwe okuqondile yini so ukuncedile sibili kodwa okungani kudanisile ukuthi bekungakhankaswa kakhulu lapha especially ku television ukuthi abantu babekwazi ukuthi kumele lokhu kwenzakale ngoba abaningi babona izinto eziningi lapha kuma television kumabona kude
abasakhulayo mukwewa bami ngapi konke kukho konke lokho balomdlandla yini balentshinkuntshi yokhetho lolu mpela
kukhanya abo lutsha bangani sebele esithi new added imputers ukuthi bayovota kukhanya sokwenganiso kulentshukuntshu iminyaka edluleyo abasakhulayo intshukuntshu ibingani lutshwane bekungeladlabuzane kodwa kathesi ubusithi nxa ukhuluma ngendaba zokurejista lokuvota bebesukumela phezulu ububona ukuthi indaba yokuvota le ingani ibaqhuphula ukulukuluku ngoba kathesi umumo ungani usuguqukile ngesikhathi lesi kweminye eminyaka edluleyo abantu bese beqalisiwe ukuthaywa kodwa kathesi kungani kulokuthula okwenza ukuthi abolutsha babe lontshukuntshu yokuthi baphume bayoregister ukuze bacine bevota.
Pane imwe nyaya vamukwe wame noma kambonzwane zvakana kuti pane dzimwe nyaya dzakadai dzamambosangana nadzo. Ndakaverenga mave panhau svondo rapfuura. Pane munhu akanga achitaura iye kuti akaenda kunoongorora gwaro revoters roll. Asi akasvika ikoko vezeki vakatora chitupa chake vakatarisa kudai zvikanzi ko iwewe uri chipoko here zvikanzi nemunhu uya uya sei muchidaro zvikanzi marecords edu ari mumakombiyuta edu apa ari kuratidza kuti iwewe wakashaya gore rapfuura ID number yako zita rako everything zviri pano apa saka iwewe uri munhu akashaya saka zvikanzi nemunhu auya saka handizi chipoko ndini ndiri pano sezvamuri kundiona saka munogona kundinyoresa patswa here zvanzi vezeki vakaramba zvikanzi haiwa tanga waenda kuhofisi yanamudede uko unogadzira nyaya yako death certificate kana kuti yebirth certificate. I found that hilarious. Pana ma cases akadai amambonzwane zvavo.
Ndidi kuti ndi udze ruzhinji zvisirizvo. Hapana kesi yakadaro yatakuti tasangana nayo. Ku informa death is voluntary. So hama dzofanira kunge dzakatakura humbo. Ukuratidza kuti munhu akashayika kusvikira kuti munhu abviswe pavoters roll pane pachitsvagwa humbo unenge wedeath certificate unenge uchidikanwa unoratidza kuti aiwa munhu achisipo munyika saka panzvimbo dzakadaro ameno kuti hama iyi yakaongorora here kuti mazita anokwanisa kunge akafanana but akaongorora here kuti manhamba akafanana here because vana Jabulani Ncube vakawanda vana Nicholas Shoni wavo vakawanda zvingaita kuti maybe paida kuti paongororwe saka ina handizivi kuti zvakadaro zviri kuwanikwa here but ini nekuona kwangu pane pachidiwa humbowo hunoratidza kuti nanga akashayika and it's declared kwa registrar general.
Aha. Siyabonga mkwewa. Please do stay on the line. Abasanda sikhuma isikhathi 20 minutes past the 8 o'clock eZimbabwe ngesikhathi sala eAmerica eWashington DC. Eastern time it's 20 minutes past 2. Bengimbuza lapho umkwe wangolunye udaba enke ngaluvala emaphephandabeni ngeviki edlule bekulomunye ubaba othi wahamba yena kuzek esiyahlola igama lakhe wafika ke lapho bathatha isithupha basibheka nje bavula ikhompyutha bathi hawu khathi wena baba uyisipoko yini wathi yindaba lisitshe njalo bathi ha amarecords ethu atshengisa lapho ukuthi wena ubhubhe enyakenye wathi hayi khona ngiyaphila njengoba limbona ngibhalisani kakutsha then kwakhanya sokuhlupha ye khonapho abezeki bathi ha qala uye komsitheli ngale uyelungisisa udaba lwakho lokuthi sowasichiya emhlabeni. Angisayilandelelanga kahle ngezwa ukuthi yahamba kanjani khonapho leyo ndaba. Kodwa uhlelo ngolweni wabasanda sixhuma uhlelo lwabasakhulayo uhlelo The Connection sixoxa ke lamhlanje ngodaba lohlelo lokubhalisela ukuvota olucine namuhla kanye lokugwalo lohlelo lokuhlola amagama kugwalo lwaba lelungelo lokuvota olwe voters roll. And it's election time, as we have stated that an election proclamation from the president is coming very soon. It could be today, it could be tomorrow, it could be the day after. It could be whenever, but very, very soon. And we have been talking to many of our listeners. Some are sending in videos, you know, telling us who they are going to vote for. Let's take a look.
Aiwa nyaino tika ndekuti kuvota chinhu chakanaka. But tikatarisa makore apfuura awa zvainetsa kuvota. Nekuti ndongovota but changokaundwa ndinoti ndavota but chandavhotera hazvina basa. Sengoti vhoti yangu iri kukaundwa pandino pandisingadi nini. Hazvino ndavhotera ani but vhoti yangu yangokaundwa pandisingadi. Saka sometimes ndoona sekuti it's useless kuvota. Ndozva ndinoonawo nemafungiro angu handiziwo umwe wangu kuti munofungawo nekuvhota baba
kuvhota utopedza nguva nokuti unongovhota apayo nomba inochinja
hangufanana izvo but orit zvakafanira izvo zvita sezviri serious kunzi kuvhota kuriko saka tomboita here kuti tomboona zvinodii kana kuti kutongosiyana zvosenzera dzitangogara tichitoziva kuti kuvhota hakuna musoro
unombozama zvegore rimwe chete pamwe rinochinja
aiwa ndatichinzwawo kuwashington dc kuti vachatizamira zvipi votiudza kuti kwakanakira chii kumbovhota kwacho uye pane zvachinja here kubva munzira dzaishandiswa kudhara mukuvhota nekuti ndinoona sedzanga dziri rong kana dzitori rong
yes zviri sei studio 7 zvatinoita ndezvekuti isusu kuvhota tinoda kuvhota but wekuvhotera tichamisa.
There you go. Mkoma mkwewa anzi ne mtereri wekutanga vanga vaka tarisa pa television kana kuti pa Facebook vaona ma face maviri ari kutaura nekuti kuvhota kubatsiri anzi ne mtereri iwoyo anzi kuvhota kupedza nguva enda uyu munhu wechidiki vafana vezera vafana vechidiki vechizvino zvino muri kuzvionawo sei zvivamukwewa zvinhu mashoko amuri kunzwawo kazhinji here kwamuri kufamba famba halo vamukwewa halo Mr. Mukwewa.
Hello?
Yebo mkwewa, uyangizwa?
Ye, ngiyakuzwa.
Aha. Bengisithi mina abasakhulayo laba sisanda badlala lapha emsakazweni la ku television mbono ubalalele. Omunye wabo uthi yena kuvota kupedza nguva, ukuvota ikudlala ngesikhati, ikudlalisa isikhati. Ngumfana osakhulayo lo omele be ehamba phambili impela siyavota ezilungiselele ikusasa lakhe. Amazwi anje ngamazwi eliwazwayo yini kanengi lapho elihamba khona?
Amazwi anjalo besike sawazwa but awasiyo angani manengi. Abalutshwane nje abolutsha abasale ngqondo ezicabanga kanjalo kodwa amazwi anjalo ayadanisa sikhangele ukuthi iZimbabwe abolutsha yibo abakhangelelwe ukuthi baphatheke enhlelweni zokuthi badinge ubukhokheli obuzabaqondisa ubukhokheli obuzalungisa ukuze umumo womkhonomi umumo lemthetho iguqulwe so kumele ukuthi abolutsha baphatheke kodwa kuyadanisa ukuthi kwezinye izindawo lapha de sifika khona ubuthola abolutsha adebele ngqondo zona lezo zokuthi hayi ukuvota kutshintshi lutho kodwa imbangela yokuthi abolusha bazibacabange ukuthi ukuvota kutshintshe lutho kusukela ekuthini kulalapho abakubonileyo ukuthi kwesinye zezikadi bebesithi bengavotela lokho abakufunayo kungaphumi ngendlela. So kusobala ukuthi iZEC isilomlando ukuze i-election le abolutsha bakhangelele ukuthi bagcine bevota, ngoba iZEC ingayekela ukuletha esithi ngama-credible elections abolutsha bengagcina bengasaphatheki ekubusweni even lakukhetho.
Aha, qhubeka kubambile khonapho Mukwewa. Tinei Mukwewa is the director of the organization Abameli. It's a human rights organization based in Bulawayo. Timbotora Mtereri wedu Mkoma Donald Mamboma. Mkoma Donald Magadi.
Yofara Mkoma Mchunga, muriseko.
Aywa, tiri bostereki. Kurisei kwa muri.
Kuri nani mukoma amene ikoko kuchando
na kuno kuri kupisa zvekuti
kuri nani sese mukoma
mainzwa nyaya iri mugango koma manongorora here mazita kana kunyoresa
mukoma ini papa ndikuyeperai chungu dai vapo chose asi kubatikana nebasa ndozvakandikone asi chungu dai vapo chose. Asi handongokurudzira vano vanokwanisa kuzviita ani ndinotoropo dzangu vanotaura vachiti kuvhota kurasha nguva mukoma hakusi kurasha nguva kuvhota zvopangawotaua kana wakakukundikana acho zvandakaita nongovakundikana but inoti kuti kurejista kuvhota kana kuti kuvhota pachako kurasha nguva aa ukaona zvichitaugwa nemunhu zere rechidiki kuti kuvhota kurasha nguva munhu iye ngatogara ari kaigozi yange mukasaa anovhotera kwachoka hapatombomeki sensi munhu unonge achingovhotera nhamo nokuzhara kutitaura mabasa munhu saka iye munhu anotaura achingovhota hakuna basa ngatogara akadaro nokuti haana zvaanobatsira nguva ti avhote munei nokuti hazvino hazvi kudistingisha pakashanda nezvakanaka hazvi vakadaro nga mukawashaura muregei sato munhu nokuti mukamuendeka renjaka haana chaanomboona bcause kana munhu achitaura kuchivhota hakuna kukwazisa handizvi kuti munhu wakarasigwa sei
aha saka
anobatsira saka nokuti wavhotera pakadii panani
saka
vakona kuti kuvhota hakubotseri bcause munhu anenge agara achivhotera pazhara nenhamo saka aiminimi yekuvhota kana ukavhotera kandidheti chai chaio dzeradio vanhu tinoiziva kandidheti chaiyo chaiyo inoti ati nyika yedu indendeni hakuzi kuti avanhu havazivi hamenoti tinomboitika chaizvo mufunga kufunga kunosiyana mukoma asi chokwadi chai chacho chiri pachena.
Saka mukoma Donald muri kuti makakundikana makakundikana kunonyoresa kana kuti kunoongorora voters roll
unonyoresa kana ndikaona hangu time ichipo yekuti chirongwa chichindira mberi chokuti ndekurejista ndokwanisa kumanya ndikandawamukana pabidibia ndokwanisa kurejista ndakufai asi kana noti kunovhota chao chako ndinoda
asi makatadzisanebasanamukana
wekuti ndibude ndimanye ndinowamuka ndohandodzoka sari ndinoenda ndikandorejista
aha saka makatadziswa nebasa apa
mukana ndakaushayiwa mukoma handidi kunyeperai
kuvarungu havazi kunzwisisa here kana mukavataurira kuti munoda kunorejista makambokumbira here kumurungu karamba
pandakumbira pacho vakapari bhizi mukoma saka havana kumbotogara vanitendera izvozvo vakunenyaya kuwanda kwatakaita vakatizobvava pakuti kana iwe ukaenda vamwe vese havauda kuzopavaiiitidaenda kumushano tika unodai saka mungoza kuwanda kwatakaita wakuendo kwakatokonzeresa kwavangwe
aha
asi ndoda kungokurudzira hangu vanokwanisa vakenda vachovo sofa vakwanise kuziva kuti namatambudziko atinawo munyika anopera zvadini uye ndinopokana navamwe vanhu vane mapato avo vanonyatsokuziva kuti mapato avo haana zvavo urutsigiro hwakanyanya asi vakakamba voita zvokuti enemy yavo ndi vachamisa kana kuti asi common enemy chizikamwana chero munhu ndozvinondinoita kushungurudzikaaokuti vamwana vavo vatangata zvimapati kudasi vanabatirana musangano handizi kuziva kuti chizikamwenya kuti vanhu havana hanya nokuti nyika yedu inake ndozvandiri kuona vamwe vanhu vanongoita sokuti kupretenda but kana zvasvika havana hanya nokuti nyika inake Kodiam nangani hanya ka panguai no ayam kana mana aja ni sa. Baik sekali je. Uji kira bau golden awan no aja gelas tu mana bau. Jom bawa apa no aja ni. Alah, di mula mampin kau macam apa tu? No mira sih. Oh, ah, di uji tu gua mah. Pasalnya tu bukan kita pun, kapan gua ada lah. Baca di uji. Umumnya tu saja. Jika kena support, cembur, sendiri ni sama. Tapi no, 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 masa gua tu kita ada politik awal ni dah politik apa? Ini kau sepele ni kau. Pada waktu itu, isi sepanggung saya dalam kutip. Nah, mulanya lagi ICM TV lain. Mulanya uli pun sekarang mahu nak kunci. Nah, namun ini minta macam. Sekali dapat dalam satu posisi dua isi menerangkan jadi mungkin uli pun. Ini juga sudah dua negara ini. Ini enak.
Aha, ayo hati nanti ada upinam mshirongwa mkoma Donald.
Nadenda mgomo wangu ni mkana wa mandi pao hili. Kitaku moruza mgoma na mgoronga. Ni wangu mwuzi wa terili wakati ya natiana. Sikuwa zandu zandu wakati terili na ndara chama gaga kumusakashu. Zimuto.
Aha. Na ayo watinote nda mgomo wangu muene zwaragana haka ikoko.
Haa mate maita basa mungu. Moruza timu yesi ikoko. Nadenda gumbo mwone.
Ayo waticha moroisa tatenda siyabonga sithathe omunye njalo umlaleli ulunga kunjani lunga
Ngibona ngoma kunjani
Hayi siyaphila kunjani lapho khona
Hayi ngapha ikhalile manje kuyabanda kuyanetha yonke into ekuhlangahlangene
Ngeba kithi hayi isikhathi sakhona
Hayi isikhathi sakhona
Yeah, wena lisile yini lo ngokuya hlola igama kumbe kuyabhalisa?
Kuthi ngikhona kuyabhalisa. Kodwa ke indaba yokuhlola le ngibona ngathi ibethi ngathi idlala emaqhathelana ke manje ngoba usuku lwabo lwama elections ukuthi alikanawo nto. Ngisabona manje kusathwa abanga khona ukubhalisa baze bezobhalisa. Kodwa ke aba ukuhlola amagama ukuthi ayavela inyaka kufuta sirobi. Ngathi banikeza abantu amadays amalishona kakhulu nje, 11 days ukuthi abantu bezehlola. Okokuthi njengoba namhlanje kube yi-last day yakhona, kusho ukuthi laba abekade bengabhalisi, abaqala ukubhalisa kusasa nje kusiya phambili, until kuze kuya-announce ama-election. Angeke besakhona bona ukuyohlola amagama abo ukuthi bakhona yini kuma-voter sirobi. Inkinga ngiqhakathi ingathi izethu ngathi iphume khona endleleni phela ngoba bekufanele ukuthi lento mhlambe kuze kufike idate ukuthi i-president ya-announce ukuthi kuyovotwa nini then kube yikhona lapho banquma usukile ukuthi manje sebeyovala nje njengoba kusaqhubeka nje kubhalisa kufanele konke sekuqhubeke ngoba kungathi nje lento bayenzelela abantu abasekhaya kuphela la bantu abangaphandle ngekukhona ukuthi iye wayebhalisa njani kulele futhi uyocheka futhi igama lakho ukuthi likhona na yilapho ngingani
aha ube kulendlela ezichiyeneyo lunga ezokuhlola igama lakho ubukwanisa uku ukufona ukuthi ubuchayo star le number lo hash kumbe ubukwanisa ukungena ku internet laphana kumbe ukuthola i-SMS evela kuzek nxa wafaka inombolo zakho ngesikhathi ubhalisa wawungabaphanga inombolo zakho zocingo
kuthi ukuthi inamba ngabe ningeza ngasekhaya vele engisebenzisa yile ile ngasekhaya kuthi ukuthi lapho angeza ukuthi mhlawumbe iyandini i-SMS ephuleni ukuthi available ngoba njani so inamba yakho nje ngazangiyithathi kahle kahle leyo yokucheka kwi-inthanethi ukuthi-checka ngayiphi namba
manje kule ngozi khonapho lunga ngoba njengoba ungulunga nje isibongo nxa kuyukuthi babhala langa laphana sufika ngale phela mzukwana welanga abasoze bakuvumela ukuvota
kuzithi la engabhalisa khona kahle kahle umuntu owayebhala wayethatha imininingwana yami wayenza konke waprinta waqeda lapho nje wangikhombisa lana kuskrini sekhompyutha wangibonisa ukuthi ngicela ukuthi i-check-e ma kunemisteki lapho ingikhombise la kunemisteki khona athi ma ngangabheka nje kahle kahle ngabona nje yonke imininingwane yami inamba zesipha isibongo nelayini yalapho futhi kuzovotela khona nje kwaphuma kukahle nje kuzothi mase kungenzeka nje ukuthi ukuthi kube khona kwabaphikisela abantu abantshintshe khona ngale but mina ngazibonela nje kahle nje kunganamisini kwani.
Aha, hayi nxa kunjalo kusho ukuthi into zonke zigrand.
Yeah, ise siyobona khona noma singakazi nosuku lapho into kuyoba yimini mhlawumbe songabe ngithanda ukuthi ngiqondane nokuthi ke ngekhaya noma ngizoya ekhaya.
Ngabe
ngibona ukuthi kuzoba yimaki khona.
Usuku lwezamaduze undunankulu yamemezela nje kungaba anytime from lamhlanje nje so uhlala uvula indlebe.
Why siyazi ukuthi i-Studio 7 isakho nemhlolweni phela akazi ukuthi isikhohlisi.
Hayi vele ngomsebenzi wethu nxa sikhitika vele siyalicathekela kasidlali njani.
Hayi siyabonga mpela bafowethu libambe njalo nje phela ngaphandle kwenu kusho ukuthi asidli kodwa sinike singaphandle.
Hayi siyibambile lunga lani lathi sibonga lena ngokusichaza usekelo lwenu elutsho yonke into kithi.
Hayi siyabonga kakhulu nje nanganelezasekhadi ziphakhe zizokuthi intoko lesisha abantu ngamazwi wami.
Suqalisile lo. Ah kutwa kuwachayela abantu hayi siyabonga. Okay, siyabonga. That's Alunga there calling us from South Africa. Obezeqala enye indaba manje kanti koloje Kadri Park but eish I see ndaba esingayo lamhlanje. Vamukwe wamo chiri parunari.
Yeah, honi.
Okay, bata e makadaro rambai. Makabata rambai muri parunare. Isikhathi sesihambile sesifika kubo 20 minutes before 9 o'clock. Kodwa singakabuyeli ke kumkwewa. Egesiye ezitolo sizokuthi amajaha kithi asiphatheleni ikakhulu Gibbs Dube lo Ivanza Zininga ngendaba zokhetho
zolomhleli njani ke lapha kumthombo sithemba u Gibbs Dube liyangazi abaningi benu lapha ke sikhuluma ukuthi kumele lenzeni nxa lifuna ukuthi sithumezele ama video okusitshela ukuthi lizavota kumbe kalisoze livote kuchiphe kuwo okunye okumangalisayo ukuthi kwenze khonokho nango othe nilitshengisa ukuthi kuhamba njani uyashaya khonapho ke ku-VOA Studio 7 ube sufitizela kungazani ikamera ungakufitizela kwikamera khonokho kuyakutshengisela phela ikamera ukuthi usukhona anti wabona makhathesi mina sengikhona mina ke uGibbs Dube ngizavota kumbe asoze ngivote mina zavotela ixoxo kumbe zavotela ibiza kumbe zavotela uzibani bani ukhulume la ukuthi wena uzavotela ubani nxa suqedile khonapho ke sushaya ke lapho sithi tshi ungavelushaye khona mpana ke sokuphuma ke wena phela suzimele kuhle mnandi ube suthumeza phela ungakhohlwa ukuthumeza asithumezeni libone nakho phela sendithumeza ube sushaya ke khonapha okuyi-aro lokuthi shu nakhuyana phela hambiyani sokuphelile uzavota kumba usuzivote tshela mina thumezela phela bye.
Siyabonga jahala kithi Gibbs Dube Timbonzawo Ivanza Zininga Simba mkoma wangu Timbonzawo kuti matigira mashoko api.
Muri Zimbabwe kwazwai ndini Ivan Zininga kuno Studio 7 ku Washington DC nasitirira kutsvaga kunzwa kwamuri kuti muri kuvota here musarudzo dziri kuyaidzi muri kuvhotera vanani kana musiri kuvhota sei musiri kuvhota saka ndoda kukuratidzai kuti zviri nyore sei kutitumira mavhidhiyo muchititaurira izvozvo kungoenda pafoni penyu sezvandaita ini kudai kwakuenda pabatani rekamera sezvizvi kutodzvanya kwandaita kudai so zvandiri kutotaura izvezvi ndakatarisa mufoni mangu zviri kutorekodha ndiri kutoona ndiri kutonzwa kuti zviri kuti kudii kutumira kwacho nyore nyore kwakungoenda zvakare pabatani irori kudzvanya kudai so zvabva zvatoita yatouya vhidhiyo tikangodai so tinenge tatoone vhidhiyo yenyu muchitiudza zvamuri kuita muri kuvhoterani sei musiri kuvhota muchavhota rini.
Aha, tinotenda Simba, hanzi muchavota here kana kuti kwete, lizavota yini, kumbe kalisoze livote rekodani, lizirekote ku WhatsApp konapo, kumbe mafonini matupa, libe selifaka ke ku WhatsApp lisitumezele, sifuna ukuzwa sizawadlala kama video yenu konapa emsakazweni wenu. kumsakazo weStudio 7. Vamkwewa timbopinza bora musango. Mapato akasiyana siyana zvikuru sei zano ne MDCT yavachamisa tikunzwa vanhu vatsigiri vemapato aya vachitaura nezvebhora musango vezano PF hanzi vachiwenga navamunangagwa mukada kutamba nesu nenyaya dzenyu idzi tinopinza bhora musango. Tukuzvinzwa izvozvo futi kuMDC yavachamisa pane vatsigiri vari kuti haiwa hatizi kufara zvachose neimposition yemacandidates. Saka kana musina kuchigadzira chinhu ichika tinopinza bhora musango. Zvinhu zvamuri kunzwawo here kwamuri ikoko kuBulawayo?
Zvinhu zvatiri kusangana nazvo ndikatarisa, ndakatarisa election rehwange. Kuhwange kwakuna Brian Chuma. Primary election ratora mazuva anokwana 3 days richitadza kuitika reMDC Alliance. Kwanga kune kusawirirana. Ndipo paunoona kuti pane inonzi post primary election syndrome, pane zvimwe zvinozoitika afterwards. Saka pama primary election vakuru vakawanda nzou hombe dzadona. Kugweru honorable Sisu Zvizai vadona, uveku MDCT. Abednego, governor wekumatebeleni South, Abednego Nguve vadona, iwo vanga vari governor. Takaona wo kuti panoton apa nzou hombe dzakadona wo muzano PF. Saka panodona wo nzou pachipinda wo vatsva. Zvinoitika kuti pane kutsutsumwa kunenge kwakuitika, vanenge vadyiwawo vachichema kuti pane zvavachaita. Asi izvi ndipo panooneka kusimba kwebato racho kuti rinokwanisa here kumuka kana rabva muprimary election. Saka takamirira kuti tione kuti as a week or two after the primary election pavanozotanga kukampena vaakufamba negwara rimwe chete here kana kuti vatopasanurana.
Thank you there, mkoma mkwewa. Enda, please do stay on the line. One thing for sure, the ZANU PF leadership is jittery, they are panicking. I saw Mr. Mnangagwa came out last week talking about the Bora Musango thing, and today Vice President Mr. Chiwenga is also warning party supporters not today do the Bora Musango thing. Remember the other election when people, supporters, aligned allegedly to Mai Mjuru, did the so-called Bora Musango, and we had to go for a second, election, a presidential election. That was 2008. Remember the violence that followed that election. Timbotora zvekare mutereri vamukomatinashe. Mukomatinashe makadii?
Ndofara makadii henyu?
Aiwa, tiri bho kana muri raitiwo henyu.
Ndofara, kuri seko kustudio 7.
Ha, kuri kupisa kunoko, ameno kwamuri.
Aiwa, kwatiri tinenge tichangotanga-tanga kachando.
Aha, muri kupi chaizvo?
Ndirikuona ndiri kuHarare kukwadzana.
Muri kuwadzana.
Eh.
Aha, ndo kune ndo kune nyaka uko ndekwavachamisa handidi.
Ndekwavachamisa.
Saka hanzi vari kuibata sei nyavo ikoko? Hai, ndofunga sevarume vachataurana sekutaura kwenyu. Asi panyaya kunyoresa kana kuongorora voters roll ma ongorora au here kana kuti manyoresa?
Hai, mimi ndakaregeka kuvota uyezve ndikano ongorora kuti sarangu riri mwere. Ndakaona sarangu riri kuzve kubata.
Aha, sa panga pasina kana problem.
Ayo apapa sina kana problem.
Ko dzimwe shamwari dzenyu?
Shamwari dzangu dzakawanda. Takaenda takawanda kunotarisa mazviti edu takawana ariko.
Aha, sorry there, we have lost Mkomati. Nase, see, tine mumwe mtereri zvekare, Mkoma Kudzanai. Vakudzanai makadi?
Tiripo baba makadi.
Aiwa, tinofara kana muchifarawo.
Tiri right, isn't
it? Ah, that's good. Madibata muri kupi?
Ndiri Marusapi.
Makamira sei Marusapi?
Ah, muri right.
That's good. Ko manoongororawo voters roll here kana kunyoresa?
Yeah, ndakanoongorora marinyezo.
Saka zvanga zvakamira muche zvese?
Zvanga zviri right.
Matomirira zuva racho?
Dora rangomirira kuti uri zvinofamba zvii.
Aha, sarudzo idzi dziri kurevei kwamuri zvii chaizvo zvamuri kuti kana muchibuda mumba menyu musoe sarudzo muchinovhota muchiti ndinoda kuvhotera izvi, ndoda kuona zvichiitika?
Izvi ndofunga zvine chirevo chakati kurei. Because I am 28 years. Then kubva 2008 nda kukwanisa kuvhota but handina kumboita shungu kana kumboti ndofanira kunovhota. Then 2013 ndaifanira kuvhota but handina. But yes, ndakuronga maybe ndinokwanisa kuchinja zvinhu kuti zvive zviri mugwara rimwe ratinenge takatarisira.
Saka makakwaturwa nenhamo Mukoma Kudzanai mukaona kuti kusikufa ndekupi?
Ndochokwadi chaizvo. Ndavuyazoona kuti maybe tisi tikuzviregerera tega tichingoti amino ngavanovhota ngavanovhota but arega timbono kuti tikamboenda takawanda kudai tochichinoitika.
Hongo ichokwadi ichocho nekuti vechidiki hanzi vane dambudziko rakanyanya rekusada kunovhota. Pane mumwe atambotaura naye pano apa pachirongwa earlier kana manga makaterera anga achiti kuvhota kupedza nguva, uyezve ndakambotaura neimwe hama yangu musi yauya yechidikiwo futi ndikabvunza ndikati ko shamwari wakanyoresa here, zvikanzi hapana wekuvhotera apa, makudo akangofanana ese.
Kuti makudo akangofanana ndonongekunyepa.
Pane amwe ari nani?
Mate.
Ndati pane amwe ari nani makudo acho yake?
Ya, tingati pane ari nani but ndezvekumboda kumboonawo kuti anotipawo zvipi. Pane kuti tingoramba tichiti akafanana nerimwe ratisingazive kuti rinoita zvakadii, tongoti akafanana nekuti angori nemahobi ese, tongoti zvinobuda zvakadii.
Aha, well said there Mukoma Kudzanai. Saka mashoko enyu ekupedzisira, mungada kudii kune vamwe vechidiki vezera renyu nezvesarudzo idzi?
Sarudzo ndofunga tikaenda takati wandei zvinotibatsira spiriti. Bhozi, pane nyaya yekuiwamwe vachiti tikanorejista kuvhota tikanovhota zvakangofanira kusavhota bhozi tichangobirirwa tichadidi. But ndinoona sekunge inini kubirirwa kwekuya maybe kanhamba yacho pamwe inogona kunge iri shoma. Zvakafanana nemunhu ane mari shoma akabirwa arobva asara asina kana chinhu but vane mari dzakawanda vakabirwa wangu nozara waini something zokuti ozi wangu nongotazo zona kuti munhu ari kubirwa. Saka tikangoenda takati wande ikazvino kono tibatsira kuti nyangwe wakabira wangonotibirira pata wangotadza kubudirira futi.
Aha, naiwa tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Kudzanai.
Yeah, maita baba.
Aha, that was Kudzanai, a 28-year-old man. He says by 2008 he was eligible to vote, but he didn't. 2013 he was eligible to vote too, but he skipped that election. But now he says, hell no, there is no way I am going to sit this election out. I am going to vote. So says Kudzanai, a 28-year-old from, I think, Harare. Ndakanganwa kuti vaKudzanai vati vanga vari kupi. Mukoma Mukwewa, before I come to you, regai ndimbotora zvekare. Ngithathe omunye umlaleli njalo uluza imhlanga va umhlanga makadi
ndiripo makadi mukoma wangu.
Aiwa, tinofara kana muchifarawo.
Ndinofara.
Matibata muri kupi?
Ndiri muSouth Africa.
Aha, akamira sei malevels mujoni umu?
Ya, mujoni mukoma wangu tiri kungotetereka tetereka inhamo iyi yekutiza kumusha kumbotsvaga mafuro manyoro.
Ha, vamusanga koma tinhamo ndenyu mega here?
Nhamo ndedu tose takangowanda inongotivhiringidza but tinongodawo kuti tigare munyika kuti zvinhu zvitifambirewo muzha.
Aha, kugara kuwana rugare munyika menyu ndokunge manyoresa kuti muvhote vamusanga. Makanyoresa?
Ini ndakatogara ndatonyoresa kudhara, ndangotomira zuva rekuti ritaurwe kuvhota todzoka totondovhota.
Makaongorora here voters roll mukaona kuti zita renyu rakanyorwa zvakanaka?
Zita rangu ririmo. Ndakafonera mai mwana ndikapindai nechitupa changu mundotarisa, vakandoona ririmo.
Aha, saka matomirira zuva resarudzo.
Ndatomira kuti vamunangagwa vatipe zuva kuti tema rakashe mukati mesarudzo.
Aha.
Sekuva rakasha kwetakaita muna 2008 vanozviziva.
Vamunangagwa vacho hanzi rambai muchingoukura, isvisvi tichingotonga.
Kungotungana kwembudzi ndo zvinongoitawo munhu anonge angori pamusoro nekuti muromo uzari rurinei rwizi kungotsvakawo chekutaura, asi vanongozviziva kuti pafree and fair election tinova rakasha. Saka tikatotarisa kuti vatiite zuva rekuti tipinde musarudzo isu vechidiki tiva rakashe, sezva ari kutaura kuti tiri kuukura kwembwa. Ivo vanozviziva kuti vakomana vari kurova bhora zviri kutyisa, vari kutoita mudumbu pari zvino.
Ko, bhora musango iri kutaurwa nevatsigiri vavo veZANU PF ava, muri kuona ichimubatsira here seopposition?
Isu iri kutotibatsira zvakanyanya nekuti tinobva takutora magurususu edu atinawo kuNDC Alliance, tozotora vashoma vavo vakuZANU PF ndokubva tandoisa mugurususu redu reMDCT Alliance, tobva tavazvambura.
Asi kualliance ikoko pane vamwewo kuMDCT vari kuti yavachamisa, vari kuti kana musina kugadzirisa nyaya yemacandidates tinoitawo bhora musango, muchagona kuzvigadzirisa here?
Kubato kwedu siri MDC Alliance ibato rakanaka, rinokwanisa sarudzo zvakanaka kuti zvinongoitika ndezvekuti kana muri nyange muri pachechi vanhu vose havambozoteereri Mwari sekuteerera kwamunoita vanhu vose. Saka zvinongovawo kwapo nekwapo, tinongonzwawo kwapo nekwapo, asi nzvimbo dzese dzimwe dziri kuitwa maelection vari kufamba zvakanaka. Kuti pane vamwe vanonga vasingadi kudyiwa nekuti hapana nda kudyiwa, asi isu tiri kungoti bhora riri kufamba zvakanaka mukati matiri, tinonga tichitohwina mukati mesarudzo nokuti takatsunga dzakasimba mukati megore rino.
Aha, naiwa tinotenda vamusanga nekupinda muchirongwa.
ndakande itotaura nana mbuya kwendogara kwangu kwa gara wakushinga kwa magere vana vachitoti ah tsaridzo dzacho dzinotoitwa riri tichondovhota tiise munukuna wakangirayo.
Aha, naiwa vakandofunga vakaterera. Tinotenda mukoma wangu.
Ndinotenda mandibata pastudio 7 muuye nezuva rakanaka.
Ndinotenda mwari amuitirei zvakanaka. Ngingakatatu mulaleli. Mnumzana Mukwewa uyavezwa valaleli. Valo mdlandla mpela valethemba lokuvana hayi. Into zizolunga lonyaka bathi bayamlahla phansi mnangako.
Yes, siyabazwa nje izikhulumi ukuthi zithi zizomlahla phansi. Kodwa simelele ukuthi ilanga lakhona lifike sibone ukuthi kozala ngomoni.
Aha, ayi uyibeka kuhle limqotho lelo. Mkwewa sizobona ke ukuthi yozala nkomoni. Ngingakaphendo ke kuwe ukubana sivala uhlelo. Ngithathe umlaleli silo Goronga ecingweni. Ba Goronga makadi
nofara makadi zenyu.
Ayi wati nofara wo mati bata muri kupi?
Ndiripa Boksburg pa South Africa.
South Africa. Makanyoresa here kana kuongorora voters roll? Aha, saka matomirira zuva resarudzo.
Mamirira kundoyurura garwe mumvura rinenge musango mari zvingafanenge richigara.
Aha, richabvuma here garwe racho kubuda mumvura imo?
Airo tatobudisa matizikanda mediko.
Moro kudaro.
Garu ratobuda kudhara iro harisina ukama nemvura.
Aha, ai tinotenda mukoma Goronga murenyu akanyoresawo neshamari dzenyu dzese.
Yese vakanyoresa ende tirikutokukurudzira kuti nevanga vasati vazviita. Hatizi kuti mukana wacho zvaunenge waguma zvichafamba sei asi tinotarisira kuti ruzhinji rwese rwakagadzirishwa.
Aha, naiwa tinotenda mukoma wangu nekupinda muchirongwa.
Ichanani tida kungoti kurudzirei kuti nyaya iyeyi yemakandidheti inenge ichaita sokuti tigozherei pano neapo. Ati kungoti ngatichingoti vanenge vane pfungwa yekuti bhora musango pfungwa iyoyo ngainoitika kundeye kuzani kwedu kumusangano unonzi MDC kana kuti MDC Alliance. Pfungwa iyoyo hatifani kunge tichishanda nayo nokuti nguva yatakatambura yakakura patava kupinda manje patarikira kupinda mutenani. Saka ngatiyambukei rwizi tese tione zvinoita kuti nyika inoenderera mberi.
Aha, naiwa tinotenda mukoma wangu.
Aiwa, ndinotenda zvikuru. Nemukoma wangu Joni ambondikwazisa uyo sisonge hapana chokumirira chakachaya.
Chakachaya, tinotenda. And coming to you, Mr. Mukwewa, we have a minute to close the show. Why does this election matter, especially for young people? That's your last word.
This election matters especially to young people who have never seen any other leader except Robert Gabriel Mugabe. So this is a moment for them to chart a new destiny. They have to be able to put their foot stamp and change the direction and course of this country so that the future for record and posterity, they can seem to have made a change and a difference in our country.
Thank you there, Tinei Mukwewa of the organization Abameli. He's the director of that Human Rights Lawyers Organization. Thank you also to our listeners who called in and who were listening at home or watching online. Let's make another date next week. Same time, same platform on Studio 7. Good night, Zimbabwe.